murwere wa sekuru Masuka akadiagnoswa cancer ye prostate in 2013. Saka cancer iyoyo ndo yakazosvikawo kutora upenyu hwavo. They tried all they could and it was causing him also multiple strokes. That's what happened.
Ivo sekuru Masuka mungavatsanangura semunhu anga akadii mukurarama kwake.
Sekuru Masuka akanga ari munhu anoda vanhu, kwete kungovada chete, asi aive munhu aida vanhu nekuvabatsira kuidentify their talents or their abilities. Ndakambotaura ndichivafananidza naSocrates, kuti Socrates akabatsira vanhu vakawanda zvikuru. He was a philosopher, nanhasi ari mutaurwa nezvake mumacolleges, mumauniversities. Asi panguva iyoyo vanhu vaimutaura kuti is a stinger that bee inoruma mahosi. Baba Masuka vangu akafanana naiyeye. Vaiti kana vaidentify talent rako kana unyanzvi hwako, vaizoramba vasingangokusiya chete. Vaifamba newe, vairamba vachikustinga all the time, kusvikira zvabudirira, kusvikira zvanaka. Ndinovafananidza nemwe nyaya yandakambonzwa imumwe mufama. Fama anga ikabudirira zvikuru, asi fama iyi hanzi nguva yese kuti kana kwakunorimwa aitenga mbeu dzake nedzemanebhazi ake onovapa kuti varimewo. Saka vanhu vachizomubvunza kuti wai wakabudirira kudai and wai uchipa manebha ako mbeu, fama iyeye akavatsanangurira achiti, ndinopa manebha angu mbeu nekuti kana mhepo yovhuvhuta, polini iyoyo ndo inouya yoberekesa chibage chekwangu. Saka ndozvandinofananidza nababa Masuka. Vaive munhu aibatsira vamwe vanhu vachiziva kuti kana ivo vakabatsirawo vamwe, neupenyu hwavo hwaizobatsirikawo. Baba Masuka vakabata upenyu hwevanhu vakawandisa atingambogona kana kutsanangura uwandu hwacho. Vakabata kubvira mumhuri yekwavo, mavakaberekwa, mudunhu rekwavo, kwavakazvarirwa, kumadzisekuru avo, kumusha kwamai vavo, kuhama dzekwavo dzekumusha kwavo, munzvimbo yese kwaseke yavakazarirwa, vakabata zvikuru upenyu hwevanhu. Kwavakashanda kwese vaingobata upenyu hwevanhu.
Urongwa hwekuchengetedzwa kwasekuru Masuka hwakamira sei?
Urongwa hwekuchengetedzwa kwavo huri kuzonobatirwa kuZimbabwe. Kumusha kwavakaberekwa kwaseke vari kuzonoradzikwa pakaradzikwa vabereki vavo pana baba naamai, ndo pavachanoradzikwa. Hatisati taane zuva nedeti, asi kana tazvibata izvozvo tichazokuudzai.